dzakasiyana-siyana dzinoonawo nenzira dzakasiyana-siyana zviri kuitika muZimbabwe, ende dzichiongororawo maererano nezvavanokararira, wotora zvinzvimbo zvavanotorawo zvichibva mukune zvavanenge vachikararira nezvavanoda kuti wawane. Zviri kutaurwa newe Australia izvi zvekuti muZimbabwe iye zvino izvi hapasati pane kumamiriro akanaka enyaya dzezveupfumi kuti vamune mari dzekunze vauye. Handifungi kuti ndezvechokwadi izvozvo izvo, nekuti iye zvino izvi tinotatikatarisa mapolicies, mitemo yemuZimbabwe iripo, kusiya kweimwewo zvayo iripo yekuti pane zvimwewo zvida kuti zvigadziriswe, zviimprove. Tikatarisa, takaongorora, tinoona kuti tava nyika yekuti vamwe vari kuuya vari kuuya vachiona kuti zvakufara, kana kuri kuuya kuisa dzimwe mari, vari kuisa mari dzavo. Kune nyaya dzemigodhi dziri vanhu vari kupinda mumigodhi, kune nyaya dzemanufacturing dzinoda kuti dziuye. Saka vasanyanya kutarisisa mamwe mataurire anenge achiitwa newepolitics pavanenge vari pamapolitical platforms avo vachitaura zvimwe zviro. Ngatimirire yetinoti mutemo chaiwo chaiwo unenge waiswa nehurumende itsva kana makabhineti yedu yaapo, totofamba shandiso pamwe chete kuona kuti mitemo yacho iyoyo yaiswa mitemo yekuti nyika yedu iendere mberi.
Asi imiwo sevanotungamira mabhizimisi munyika umo, mune urongwa here wekusangana nehurumende itsva iyi kuti munge muchikurukura?
Takatomboita kusangana kwekutanga, pane kusangana zvekuripo kuchaitika zvakare mukugara pasi nekuronga pamwe chete. Chatamirira iye zvino izvi ikabhineti, nekuti sevanhu vemabhizimisi tinoshanda pamwe chete nemakabhineti ministers anenge aiswa ava pakati. Ndo chatamirira iye zvino izvi. Asi kutaudzana nekugara pasi nekukurukura kuti tiwirirane, izvo zviro zvaapo zvakatotanga kuti zvaakuitwa kuti tifambirire pamberi. Patori nechirongowa zvakare chekuti vana veZimbabwe vose vanyase kutsetsenura kuti Zimbabwe chaiyo chaiyo yavanoda inofanira kunge yakafamba yakamira zvakaita sei. Chirongwa ichocho chapa chinzvimbo chiri pamberi zvikurusa chekuti nemazuva mashomamera anotevera chichange chichiparurwa kumhuri yese yeZimbabwe, nepfungwa dzakange dzakaiswa pamwe chete nevanhu vatinoti mathink tank waya vakaongorora vakuti kuti chaizvo chaizvo the future Zimbabwe yedu yetinoda ndeyakamira sei, yakaita sei, kuitira kuti vanotonga nevanotungamirira vanyase kunzwisisa nekuziva kuti ndo zvinoda vana veZimbabwe.